Meya wegutare mtare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushaikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikangani dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane hunyanzvi mumapazi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi.
Chikwereti chatiri kutarisira chiri kusvika almost 900 million which is close to $1 billion yatiri kuoyewa nevakari vose vemuno mamutare. Chikwereti ichi chiri kubva mugore ra 2013 kusvika izvozvi nekuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakasirashirwa mabills avo. Saka tinoona kuti chinenge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe panamanext elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo. So hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo. So ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya tichizosvika chipindawo zvakare mucovid muno. Covid yativhiringidzawo zvakanyanya mbere 2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months.
Vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino nyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira. Zvichakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta remutare vari kuchema-chema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru. Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari mutare Informal Traders Association vaitai mabhobho kari parere vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero.
Vanhu vedu vari legitimate varamba ri kukomplena kuti takatodini isu tisiri kubhadhara kanzuru tiri pafriendly, tiri kubhadhara kanzuru tiri pabata, tiri kubhadhara kanzuru tiri pazb, tiri pamaneka post. Asi vanhu vasika kubhadhara kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isu tisiri kubhadhara mari. So isu tezimita tineo plane takabuda nayo yatakanyorora zvokanzuru izvozvi rakatomirira response. Tirikuda kuti zvakaita kubva parenge yedanga mvura kusvika pabata panga paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoenforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo. Tenda zvepa next point kusvika pastand big bank toda mupurisa unonga une vanhu vedu vari kubhadhara kanzuru. So ndiyo proposal yatakapa.
Mune imwewo nyaya vahatirarami Mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume vanopinda chechi yejohani Marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abvezera ana machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba nemusi wechitatu. Gweta ravamomberume vabrian Majamanda vaudza Studio 7 asi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso.
Tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yatirarami Mumberume. Saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye newaperekerwe dzimhosva. Saka mutongi ati judgment yake inenge yava available. Ndozvaitika mudare nhasi.
Kubva pakasungwa kwamomberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachichirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotize kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.